Maitainga zvininga gwaruranyo rwana chairman wesubject tariona asiri kungotaura zvinenge zvinoradza kuti kungotaurawo havangashayi chekutaura panenge paitika chinhu chakadai mudunhu resubject. Handina kuona kuti vari kuti zvichagadziriswa sei zviri kunoita kuDRC nekuti vazvininga ngatirangarirei kuti hondo yekuDRC iyi haisi hondo yanhasi, ine makore nemakore ende subject inenge yaradza kuti chaingagone chaicho kuita kumisa hondo iyi hapana.
Taona vemasanganowo anobatsiridza vakaita sana World Food Program, tikaona vana United Nations nevamwe vatungamiririwo vedzimwe nyika vachikandawo muono nemazwi pamusoro pezviri kuitika izvi. Chimiro chiripo pari zvino chakamira sei kuDRC uko?
KuDRC vazvininga hakuna kumira zvakanaka nekuti pane kurwisana kuriko pakati pe-M23 nevanonganzi pachirungu mamilitia pamwe chete nevarwi kana mauto ehurumende. Saka hondo iyoyo iri kukanganisa zvakawanda zvinosanganisira ugaro hwevanhu zvekuti United Nations iri kutotaura kuti iri kutarisira kutora vamwe vanhu ichivaisa munochengetwa vanhu zvatingati pachirungu marefugee camps.
Zviripo here zvinofanirwa kuti zviitwe muchitarisa imi kuti hondo iperei?
Hongu kuti hondo iperei iyi vari kuikonzeresa vanofanira kunzwisisa kuti zvavari kuita zviri kukanganisa upenyu hwevanhu zvakadii. Nekuti tikatarisa panoitwa hondo vazvininga vanhuwo zvavo yatingati nemamwe mazwi povho ndo inonyanya kukanganisika, asi hondo iyi inenge ichikonzereswa ne vatingati vekumusorosoro uko pachirungu vanovashevedzera kuti mapolitical elite angava emunyika imomo muDRC vanenge vaine zvavari kuda. Nekuti tikanyatsoongorora hondo yeDRC ine chekuita nekuda kupamba kana kuti kukondrola zveupfumi zvicherwa zvinowanikwa ikoko kuEastern DRC.